Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 7/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Teachers Association rinoti rabatanawo nemamwe masangano evarairidzi pakuzivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa. Gurukota rinoona nezvedzidzo riri kushanya kumaNikaland kuona kana zvikoro zvakaparadzwa nedutu mupengo idai zviri kuvakwa nenguva. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, rabatanawo nemamwe masangano evarairidzi pakuzivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo dzisisina mari dzokufambisa. Mutungamiriri wesangano iri, vaRichard Gundani, vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kumabasa kaviri chete pasvondo, muvhuro nechishanu. Progressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ndemamwe masangano evarairidzi akatozivisa kare kuti nhengo dzavo dzakanga dzisisakwanise kuramba dzichienda kumabasa. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kande miri weStudio 7 navaGundani.
Zvavapo ndezvekuti mari yatiri kutambira yakungokwanisa kuti tiende kubasa mazuva maviri. Saka naizvozvo tabva tabudisa isusu chinyorwa chinomiririra maonero yayo, chinyorwa chinotsigirana neruzhinji rwevarairidzi vatinomiririra kuti ndizvo zvinenge zvavapo tichienda mberi kusvikira zvinhu zvagadzirisika. Chakakosha ndechekuti tinorwadziwa nokushungurudzika zvikuru nenyaya yokuti basa ratinobata iri ibasa rine upenyu hwevana vadiki. Vana vadiki vatinotarisira kuti ndivo vachatipa ramangwana redu, vimbo yedu yamangwana iri muvana imomo. Nokuti kubudirira kwavo, kubudirira kwenyika ndokuzorurama kwedu isusu. Tenge tingadi zvachose kuti zvidzidzo zvavo zvikanganisike. Saizvozvo varairidzi nekukumbirana kwavanenge vachiita, vakumbirana vakabvumirana kuti ngatimanikidzirei zvachose kuti tikwanise kuwana mazuva maviri atinopota tichiendawo kubasa tinobatsira vana ivava.
Saka mazuva api atarwa nevashandi kuti vachange vachikwanisa kuenda kumabasa?
Musi wemuvhuro nemusi wechishanu. Asi munoziva kuti mabasa eurayiridzi anoshandwa sei. Munhu anoshanda siku nesikati. Saka ivo vataura vakati isu tichakwanisa kuti tizvipirewo nguva yedu yemazuva emuvhuro nemusi wechishanu nemazuva ari pakati nenguva yedu, nokuti basa rourayiridzi haringoitiki munhu ari kuchikoro chete. Izvozvo zvichavabatsirawo kuti pavanga vachifanirwa kuti vakwire mabhazi, pavanga vachifanirwa kuti vapfekewo zvinhu zvinoendeka, pavanga vachifanirwa kuti vadii zvinoenderana nokuenda kubasa, zvimwe zvichavabatsirawo kuti kana pane pavanonosakura vombonosakurawo. Izvozvo zvese zvinenge zvichibatsira nyika kuti imire semaonero edu.
Asi tiri kunzwa hurumende ichiti ichakasununguka kuti murambe muchiita nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko aya. Sei mafunga kuti mutore danho iri musiri kupa mukana kunhaurirano?
Iri harisi danho rinotogwa nekuda kwedu isusu maunion kauti nekuda kwenhengo varairidzi vanova ivo nhengo dzedu kuZimbabwe Teachers Association kana kumacivil service. Ndiri kutaura ndichidaro nenyaya yokuti iri danho reincapacitation idanho rakatotorwa nedare redu guru reApex Council. Isu tiri nhengo yeApex Council. Ndo pandoda kuti ndiratidzewo kama hwacho huripo. Isusu takambopawo yambiro kune vatinoshanda navo, ministry yatinoshanda nayo, kuti maonero edu basa iri richaenda richinetsa kuti varairidzi vakwanise kuenda mazuva ese. zvino zvinhu zvacho zvaramba zvichienda mberi.
Avo vanga vari mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichatangidza kuratidzira vhiki yega yega kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richatangidzavo kurayiridza nekubatsira vana vechikoro pane dzimwe nzvimbo dzavachazivisa asi musiri muzvikoro. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezvedzidzo kana izvi zvichibvumidzwa.
Tichaenderera mberi nekuratidzira kuti kuchange kuri chinhu chichaitwa vhiki nevhiki rega rega kusvikira nhunha dzedu dzanzwikwa. Tichienderawo zvemberi nekuregera kuenda kumabasa kwatakatanga kare, asi tichichinja nzvimbo dzatatambogadzira tichiti mapoverty camps kuti dzichiita nzvimbo dzekuwana kwemapublic services asi isakwanise kupiwa nehurumende.
Izvi zvinorevei vaMasaraure?
Zvazvoreva ndezvekuti people to people solidarity centers ekuti taakudzidzisa vana mahara asi tisingadzidziri muzvikoro sezvatakambike tichironga. Taboronga kumashure ndo zvataakuchinja mapoverty camps ati atichigadzira kuti ave nzvimbo dzekudzidzisa vana mahara.
Handisi kunzwisisa kuti kana muchidzidzisa vana mahara zvinokubatsirai sei panyaya dzemari inopinda muhomwe dzenyu pachinambo chokuti dei maangovadzidzisa vari muzvikoro. Mutsauko wacho uri papi apa?
Hondo yatinayo haisi hondo yekurwisana nevarombo sesu vane vana vatodzidzisa muzvikoro. Tine hondo naemployer wedu uyo anofanira kunge achitibhadhara ari kuramba. Asi tinoziva kuti employer wedu vana vavo havadzidze muzvikoro zvatinodzidzisa, vanodzidza mhiri vachidzidza kunana Australia kunana Britain. Saka sevarombo tiri kuti hatinganyima nedzidzo mukutambura kwedu. Mukutambura kwedu tichadzidzisa vamwe varombo sesu tichiita kuti vawane dzidzo sezvo, asi hatisi kuzoita izvi tiri muhara apwa dzaemployer asingadi kubhadhara. Saka zvikoro zvake zvaakagadzira zvinoita kuti iye aite government achagara nazvo, asi basa redu tichaita tisingashadiremo tichibatana pamwe chete sevarombo vanotambura vakaraswa nehurumende.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari kushanya kuManicaland kunzvimbo dzakaita seChimanimani neChipinge uko kwakawira nedambudziko remafashanu emvura nedutu mupengo remhepo mukutanga kwegore. Vanoti chinangwa chavo ndechekuona kuti zvikoro zvakaparadzwa zvavakwa nenguva sezvo izvi zvikasaitwa mari iyi inodzoserwa kubazi rezvemari. VaMavhima vanotiwo hurumende yave nenzvimbo yekuvaka chikoro chitsva cheCharles Lwangwa High chekereke yeRoman Catholic. Paive nechikoro ichi kare pakafa vana vechikoro vaviri uye mumwe anochengetedza pachikoro mushure mekunge rimwe dombo rakunguruka kubva mugomo richiparadza mamwe makamuri echikoro. Vamwe vagari vemunharaunda yeChimanimani vakaudza Studio 7 kuti kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri zviri kutora nguva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavhima.
Ndaenda kuChimanimani kuti ndinoona kuti zvikoro zvedu zvakanga zvaparadzwa necyclone zvave papi panyaya yekutiti zvivake patsva. Saka tambotionei-onei, kumwe kwakapera, kunyanya kwaida kuitwa matrailers chete kwakapera, asi kune kumwe kwaiitwa dzimba dzematicha nemaclassroom blocks hakusati kwapera. Kune kumwe zvakare kune matrailers asati apera. Saka mari yakanga yambotiperei, asi ikozvino takapiwa imwe mari zvakare nebazi rehurumende rinoona nezvemari nekubudirira kwenyika. Saka ndandichitarisa kuti tione kuti mari iyoyo inonyatsosevenzeswa zvakanaka, zvikoro zvese zvakanga zvaparadzwa zvipedze kuvakwa gore rino risati rapera, nekuti mari iyi tikasaishandisa inodzokera. kubazi rezvemari. Saka toda kuti ishande ipere zvikoro zvese zvakanga zvakafutswa necyclone zvivakwe. Ndokusaka ndauya kuno nhasi.
Saka muri kufara here nebasa riri kuitwa pari zvino, mangamati mari ikasashandiswa inodzoserwa?
Ndauya netimu yabva kuhead office iri kuita basa. Dzimwe nguva unotofanira kuburitsa chambuko chaicho kutinha kuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka ndine timu riri kubva kuhead office. Pandachifamba ndanga ndina provincial education director wedu weManikandenzi vashumba. Nyaya iripo ndeyekuti ndiri kuda kunyatsoona kuti matimu yayo anyatsobhildiwa zvakanaka ari panzvimbo nenzvimbo kuitira kuti vaite basa ripere, mari iyo ishandiswe. Hatisongoti ngaingoshandiswa chete chero mashandisirwo ayaitwa. Toda kuti ishandiswe ichitenga zvinhu zvinoita kuti zvikoro izvi zvipere. Saka ndokusaka ndauya kuti ndinyatsoona kuti matimu aya anyatsovakwa zvakanaka, uye matimu anogona kusevenza nekukurumidza here nenguva yasara pakati pano panovhemba nadhisemba, kuti by 31 December tinge tapedza kuvaka tashandisa mari yacho yese kuitira kuti isadzokere. Ndiri kufara mavakiro ari kuita mabuilders edu akanaka zvikuru. Saka ndiri kufara neizvozvo, asi ndiri kuda kuti mari ngaipere.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare kuChimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vekwachiyadzwa kwamarange vabvumirana nekambani yemangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Company kuti vaite mushandira pamwe kuitira kuti vagari veko vawanevo chekubata. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Zvimwe zvezvisungo zvabuda mumusangano wanhasi zvinosanganisira kuti ZCDC iwanire vagari veZimunyamarange Community Development Trust imwe mari inoita mamiriyoni mashanu yekushandisa mune zvakasiyana-siyana pasi pecorporate social responsibility. Kambani yeZCDC yavimbisa zvakare kuti ichagadzirisa makomba akasiyiwa achirwa paicherwa mangoda. Zvimwe zvasungwa ndezvekuti kambani yeZCDC isafungire zvekuitira vagari, asi kuti ishande navo ichinzwa zvavanoda kuitirwa nguva dzose, pamwe nekugadzirisa zvichemo zvemuri zviuru zvitatu nemakumi mashanu zvakatamiswa kuenda kuAda Transau. Zvisungo izvi zvinotevera zvichemo zvabva kuna Ishe Marange vaBenard Murwira Marange, avo vakati havana chavati vawana kubva pakatanga kucherwa mangoda munharaunda mavo.
Nemiriwo vamunozwa ibatirewo kuti nyika yedu iyoyo ione zvakanaka, ione zvakanaka. Hatina mvura, hatina matemusi, hatina migodhi paikutiwo chakatira. Kana kambasangu munisaozaziya, kana mukasamba mukasvikabva mungatingepa mamuba unganonenepeta munhuwo zvabva kasiimamo motozoti mazoka tibvamamba ekaa. Asi hemo ndiende kumumira iri kubuda chiende mweka munga ifamba ngepasi mairo neamudeya yaamba mudengo twende
Mumwe mugari wekwachiyadzwa vaMosi Nkwada vati zvose zvinoitwa munharaunda zvinosungirwa kunge zvabva kuvanhu, kwete kuitira munhu mumwe chete chinhu chakanaka sekuvakira Ishe Zimunyadare rekutongera mhosva.
Zvimwe zvinhu zvatinodanisira izvozvo vagari vekwamarange navagari vekwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwamhokwam
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vati vanotarisira kuti nezvisungo zvabuda nhasi pachange pave neshanduko mugore rinotevera apo pachange poitwa mumwe musangano sewakafanana newanhasi. sachigaro webhodhi rezcdc vaclan ukama vakumbira ruregerero nemamiriro akaita mimwe misha yemadzimambo uye nenharaunda yechiadzwa vakavimbisa kuti zvichemo izvi zvichaongororwa zvogadziriswa musangano wakadai unoitwa kamwe chete pagore uye gore rino ndewechina musangano uyu wapindwa nemapazi ehurumende akasiyana-siyana pamwe nesangano rezimbabwe environmental law association ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Mudaily News vana mukoti vanonzi varamba kudzokera kumabasa sekutaurirwa kwavainge vaitwa nehurumende Mudaily News mekare MDC inotungamirirwa navanelson chamisa inonzi iri kukurudzira kuti kubviswa nhumbu kugumidzwe pasi pemutemo muherald mune nyaya inoti vaemarson munangagwa vadoma vanyori vatsva mumapazi matatu ehurumende yasvika nguva yenyu vateereri vestudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu
mangwanani pano pastudio 7 anatanonoka zvimwe zvinhu zvamunotiverengerawo panapa veduwe ndotoshamisika zvangu neuyo wekutaura kuti hanzi ana chiremba wakadzingwa mabasa ndinotofara chaizvo nekuti vakawana zvavaida nekuti vaisiya vanhu vachifa munhu uyu anoshanda here uyu handifungi kuti anotongoziva kana musiwo weindastiri kana kunotsvaga basa chaiko chaiko unotaura zvinhu zvakapusa kudaro ndiani anoda kushandira mahara chokwadi like tichipa example yekuti pabhajeti yavakaronga izvino vakaronga kuwedzera masoja nemapurisa mari asi vana chiremba vachinzi havana mari yekuti tivape zvinoshandeiko izvozvo masoja aya nemapurisa ari kupuwa mari yekuti vadiko vatirowe mumigwagwa ndosaka zvichinzi kuenda kuchikoro kwakangonaka kusiri kuitira kuti uwane basa kana kuita sei asi kuti kufunga kwakowo kunoimpuruva haungatauri zvakadaro kuti ana chiremba vaivhaira nemabasa avo kune nemapepa avo akatomirira kupinda basa yes variko vakamirira kupinda basa but vacho vakamirira kupinda basa hwanzi vangoshanda mwedzi 1 vanotoona kuti mari yacho yavari kupuwa haishande voenda futi pakuratidzira varatidzira vanzi vodzingwa saka mune muchiendepi munoramba muchitendereka pachinzvimbo imwe chete mushonga webongozozo kungotaurirana muchisangana pakati vashandi voitawo zvinovafadza imimi vashandirwowo muchiitawozve vanhu zvichitofamba zvakadaro kwete kuwanza hasha dzekuti nekuti kana munhu aratidzira ngaadzingwe hazanamboona kutonga kwakadai vaita anyika iyi ameno kana ikazonaka zvayo aiwa
tichiti makadiko makadii vestudio 7 ini ndinoitwa murehwa ndiri pano padurban pasouth africa ko tinoona kuti nyaya yerestore legacy yakaitwa iyo yakafadza vanhu panguva iyoyo zvichikonzera kuti zvinyanye kufadza uyo akanga achizopinda panguva yacho nokuti mukazvitarisisa pari nhasi matamburiro atave kuita munyika medu haachashandi mari yacho haichashandi iye zvino mukaona kuti pane zvizvarwa zvizhinji zvemuzimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvisina magwaro emapasipoti but vanoti ivo bepa riri kunetsa kuti riwanikwe kuvadii kuti vati ivo kana uchida pasipoti unobhadhara nemaus dollar acho vakwanise kuwana bepa racho ritengo iroro pane kuti munhu afambe achingori munhu asingazikamu kuti ndiani chii chakamira paari anoita nezvei hazvishandi izvozvo maitira avari kuita vamunangagwavo
makadikiwo vateereri vestudio 7 ndinoda kumbotaura pamusoro penyaya yesaki komisheni yakaumbwa kuti inge ichisunga vanhu vanoita zvauri pamaonero angu anongori mahombo evo zvavo vaoita bcause pane vanhu vakawanda vakaluta nyika yaizvo tisvike pachidanho chatiri chezvizvi chekutambudzika kudai kwatiri kuita vasina kana kutombobvirwa mubatwa kana mbotaurwa nezvavo kuri kutangwa vamwe vanhu vasimborina kana nyaya kana otherwise zvimadhirama zvavari kuitika musanobvirwa chingori chistori chine maactors nemamain actor otherwise pane mamain actor asi kutombozobvira abatwa akabatotanga neshamwari dzake iye munangagwa wacho kana vachiona kuti pane mutemo unoprotecta president vatange neshamwari dzake dziri padhuze naye dzinotozikamwa kuti dzakaluta nyika yaya zvisingatomboiti pamutemo atange neiwa ndano itwa achi nomukistown
makati ko studio 7 irinani daidawo kakutaura pamusoro pawa matanga wawe polisi awa dai mechimboaisawo painterview tinyatse kunzwawo pfungwa dzavo kuti vanoreva kuti kudii ndinamwe mashoko avakataura ari kundibata bata nekundidhonza dhonza mashoko acho ekuti eindapo echiti kwanzi nyika dzimwe dziri kuramba kuvabatsira kana kuti kubata vanhu vakatize muzimbabwe wapa remhosva ndaikumbirawo kuti mumbe wabvunzawo pamhepo kuti ko vanhu masoja akauraya vanhu vaya vaya vanode indapo here kuti vasungwe vanode nyika dziri kunze here kuti vagone kusungwa nemhaka yei wechimhanyire kunze kwenyika kuti vanhu vekunze kwenyika vasiku vabatsire kubate mbavha ko idzo mbavha dzacho dziri kuba dzikabatwa vari kuzviitei ndozvetiri kuda kuti tiziwo kuna vamatanga izvozvozvo kuti masoja akauraya vanhu after maelection vachakamirire indapo here kuti vasungwe ndo pandaidawo kuti dai mambo wabvunzurudzai papapo oruzhinji wazive nedzimwewo nyika dzacho dzakatikomberedzawo dzine mbavha dzezanup f dzakatizawo dzichitizawo mabasa adzakaita kuti zvinode indapo here kana kuti vanoreve kuti munhu chete wemuzimbabwe anosungwa neindapo vanhu weopposition vanonga vakatiza kana kuti vakaenda vanonga vari kumarefugee wachitsvaga upoteri ndo vanhu here wavanonga vachitaura kuti vanhu dzimwe nyika dzisi kuvabatsira ndaikumbirawo kuti vanyatse kutiudze kuti zviri kumbofamba sei sei hatisi kunyatse kunzwisisa kana kuti isusu tautotadzawo kuziva kuti indapo yacho zvinoreve kuti kudii nekuti vanhu vari muzimbabwe vakauraya vanhu vanotozikanwa kuzi musoja uyo neuyo vakauraya vanhu muharare wechiruve chigwagwagwa chavo vakanzi 45 degrees vanga vakarara havo wechiridza wakasimudze pfuti dzavo mudenga zvinodendapo here ndinotenda hangu zita ndinonzi kamukatraza kamukatraza musi wejangwa
aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan nezuro vakasangana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump muhurukuro dzedhamu riri kuvakwa neEthiopia murwizi rweBlue Nile. Kusawirirana kwenyika idzi kwasvika pasi zvisina kunaka izvo zvakakonzera America kuti ironge musangano uyu kubatsira kuunza kuwirirana pakati penyika idzi. Vanhu vanopfuura 24 vakamiswa mberi kwedare redzimhosva muguta reLyon muFrance nezuro vachipomera mhosva yokuita mari nekumanikidza vanhukadzi vekuNigeria vanotsvaka upoteri kuita zvepabonde. Umwe wevanhu ava mupfundisi wekuNigeria anonzi ndiye mukuru wevanhu vaishandisa vanhukadzi nenzira iyi. Muimbi ane mukurumbira muZimbabwe uyo ari kugara mupoteri kuUnited States vaThomas Mapfumo nezuro akashora vatungamiriri venyika dzemuAfrica nekuva zvimbwasungata zvenyika dzekumadokere nekumaodzanyemba. More Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
Achitaura ne Studio 7 mushure mwekuimbira vatsigiri vake mubira repiri rakaita muJohannesburg sondo rimwe chete. Muimbi uyu akashora zvikuru vaEmerson Mnangagwa navaCyril Ramaphosa nekwaanoti kushungurudza mhuri yeZimbabwe zvikuru iri kugara muSouth Africa iri kutiza matambudziko ari kumusha. Mukanya anoti nerimwe gore akachema pamberi pevatsigiri vake nepamusana pekutambudzika kwevari kuita vari kunze kwenyika.
Zvinorwadza mufunge zvikuru mwezi wangu ndiri kuUK munonzwa kuti kune vanhu vedu mamillions vari kugara ikoko. Ndakachema musodzi ndichimba pastage mwo musikana akandikandira matishu kuti ndipukutemba musodzi andaichema. Zvandakaona vanhu vakauya kati vanhu vese vabva kumusha kwedu here vari kutiza namo.
Mapfumo anorambawo mashoko ekuti akambosangana nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga muSouth Africa mushure mekutora mhiko kwavo. Anoti haana kumbobvira asangana nevaviri ava kana kuita hurukuro muchivande dzekuti adzoke kumusha.
Handina kumbosangana navo vanhu ivavo reko. Munhu wandakaona akauya kuzondiona anga asina bodyguard. Ndichamisa. Akauya akati ndoda kuona mudhara. Akauya kurum kwangu. Chamisa akanditi ndauya kuzokuona mudhara. Asina kana munhu kana bodyguard ai. Akauya ndikataura.
Anoenderera mberi achiti akaita hurukuro nekuyambira mutungamiriri webato rinopikisa hurumende reMDC vaNelson Chamisa kuti vatambe tsoro yavo vakachenjera.
Ndikagara pasi ndikati ndichimutaurira zvandinofungawo. Kati aiwa takataura zvakawanda. Kana nanhasi anondifonera achiti mudhara nditaurirei kuti tozvimisa sei, tozvitaura sei. Ndikamutaura kuti Chamisa vanhu vauri kuzvisana nava uri kubika dombo, uri kubika dombo mwana wamai. Kozi iwewe uri kufunga kuti zvichanaka. Ukaita zvemwoyo wokuchechi hapana chinobuda. Kozi ivo vanhu ivava ndavo vana Satani vane manyanga ivova. Usamboita zvako zvoro. Kwakuru chikanzi tiri kuparadise. Vanhu chamusikazive maamericans ava ndivo materorist. Hadii avo vanhu hazvivega mukaona ana mujadhini vachivarwisa mozvanzi materorist. Aiwa ava ndivo materorist because ana mujadhini vari kuramba kuti vainfiltrate culture yavo nevanhu. Culture yakaipa kwazvo yevanhu ava.
Asi Mukanya anoti pari zvino haana tarisiro yekunoimbira vatsigiri vake vari kumusha achiti kuita izvi panguva yakaoma zvinhu kudai kwakangofanana nekuvabata chibharo. Pabira rake rechipiri iri Mukanya uyo anoimba nechikwata chake cheBlacks Unlimited akanga achitsigirwa nechizvarwa cheZimbabwe chiri kusimukira muimbi Darlington Mofera Tanganyika nechikwata chake cheJenny Band. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chema, imi nda chema, nda chema, nini wabasa.
Ngati feli pakiti, baby, tenda,
doda kingola ireni.
Inki ji mugadeni, sezo nguwa yedi ya pera, rikati potarisa zwanga zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti rabatanawo nemamwe masangano evarairidzi pakuzivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa. Gurukota rinoona nezvedzidzo riri kushanya kumanikaland kuona kana zvikoro zvakaparadzwa nedutu mupengo idai zviri kuvakwa nenguva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati.